Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 30th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Kande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and all over the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the deepening political and economic crisis in the country and how Zimbabweans in the diaspora can help save the situation.
Prices of commodities are now beyond the reach of many ordinary Zimbabweans, while the country is experiencing water shortages and electricity blackouts for up to 18 hours each day, while doctors are on strike, crippling the health delivery system.
Zimbabweans in the diaspora have been helping prop up the economy through remittances, with over $1 billion sent last year, while in 2015 the country received more than $2 billion from Zimbabweans outside the country.
In return, those in the diaspora are demanding a right to diaspora vote, something that the government seems not too keen to give in to, though there have been many promises in the past years.
Other Zimbabweans in the diaspora are calling for a formation of a diaspora finance scheme where all people in the diaspora would contribute, say, $1 a month to help critical areas like the health sector.
What do you think about this?
To join our discussion, phone us right now on 001-202-619-2077. We are also on WhatsApp on 001-202-465-0318.
And also remember that Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequencies and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
You can also find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandevele.com. We are also streaming the shows right now on our Facebook platforms, and you can tune in right now to VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, and VOA Shona Facebook pages and follow us.
Ladies
Sir Pila, unjani chonga?
Ah, kuya chisa. Kwa pisa. Turukuza watu Zimbabwe kuruku pisa. Nenyika zaka potere za idamu ziko yuru uro rusangane. Tingati climate change, Eric Chris.
I think so.
Kutukudaru. Amene utora ramasei. Asi turuku nga waru kumusha waru kuchema kutu kwa pisa. Zino kuti matambu ziko yu are ruskwe uise kana unga waone magetsi mumba wesa feni. Kana kutu unga uchisa mvura mfiri jishito norera. Ashuku kwa nisika na kuta anzi magetsi. Saka idamu ziko wanzi. Inonzi mwanacha kudumbwa mai wacha kumusana. Yes. Wongo wadiwa watiriri ne watariri. Nasi tiri kutarisa nezi matambudziko. Akatarisa ne nyika. Etinonzi kakuti zvinhu zvakawanda zviri kunetsa kuwana. Zvizhinji zvacho zvichikonzerwa nokukwira kwemitengo. Takaona kutanga nezuro mafuta edzimotokari yekufambisa achinzi akwira nezvikamu gumi nezviviri kubva muzana 12% zvakuita kuti wakawanda vanga vachimbofamba nedzimotokari vanga vachidzisendeka vomhanyira havo kumabhazi. Tinonzwa kuti mabhazi ezupco ariko asi anenge akuita mashoma nekuti matambudziko ari kuramba achiwanda. Mitengo yezvinhu zvakawanda inokwira nguva yose panokwira mitengo yemafuta. Kwaitawo nyika iri kuita dambudziko remvura. Nzvimbo dzakawanda dziri kushayikwa mvura. Kwoita zvakare dambudziko remagetsi rinonzi rinogona kuita kwemaawa anoita 10 nemasere kana kuti 18 hours magetsi asati awanikwa munyika munzvimbo zhinji. Matambudziko ose iwayo ari kuchemwa nawo nevanhu. Wakawanda wari kuti ah zvinotodi zvikanzaiwa tine vana nehama dziri ku diaspora ngadzimbopindawo dzione dzingatibatsira nemutoo upi matambudziko iwaya muzvipatara hamuna vana chiremba vari pakuramwa mabasa nenyaya dzemihoro varairidzi vakaziviswa kuti vaakutanga kusakwanisa kunge vachiwana mari dzekuenda kumabasa zvimwe chetewo nevashandi vehurumende zvaita kuti nyika ipfugame hanzi nevamwe zvaremera kumusoro setsvimbo ndo mamiriro ari kuita zvinhu saka vari kunzi vari kunzi zvii zvavangabatsira nazvo ndozvatoda kunzwa imi nhasi kuti zvii zvamungataura pamusoro pematambudziko ari munyika zvamungaita kuti zvibatsire nyika yeChris
yebo chonga sativana zulukandaba kuhlelo lwethu lwelive talk diaspora forum loluke luhlelo esixoxa khona lezalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kodwa lana liselizweni lilakho ukuthi lingene kuhlelo namhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana ilizwe liphakathi kodubo olukhulu kakhulu siyabona odokotela abayi emsebenzini bathi holo lincane honesi labo kuyafana amatitshala kuyafana ezindlini lapho amagetsi ayihamba nsuku zonke lamanzi awatholakali lula kuyahlupha kule nhlupho eziningi kakhulu yikho ke abahlala phandle kwelizwe esizwa kuthiwa yibo abaphathise kakhulu ilizwe ukuthi libe khona lapho elikhona lamhlanje siyazi ukubana ngomnyaka odluleyo kuthiwa ke abantu abahlala phandle kwelizwe bathumele imali efika yona $1 billion bethumela izihlobo labangane okuyimali ephathise kakhulu sifuna ukuzwa ke ukubana lina lithini ngalokho lina elise diaspora kunye lani elisekhaya khona ngapho eZimbabwe sizwa kuthiwa maningi amacebo asefakwe ngabanye abanye ngabathi abase diaspora ngabathi bakhiphe labo okuyidola omunye okuyidola imali le ingabanjaniswa imali eningi kakhulu engaba losizo ekhaya abanye ngabathi bona hayi akusungulwe amabhizimusi abe phathiswa yibo abantu ababe bekhona emazweni lapho bephathisa abaseZimbabwe sikhuluma nje sesilomunye umhlonitshwa esimnqusileyo udokotela uFrank Guni udokotela ke usiza xoxa laye ngomunye ozasiphathisa ukuxoxa uhlelo siyakwamukela uhlelo dokotela
yebo baba kunjani
hayi siyaphila jonga
Ndafunga kuti muchambochovha nendima navaguni mundimi mururume rwendevele. Vaguni tokugamuchirai muchirongwa chedu.
Aiwa kadzi vai vateereri kadzi vai vakandemiri tinotenda kuva pachirongwa chenyu neperero yevanhu.
Thank you so much for joining us. Just a reminder, Frank Guni is the ZANU PF representative in the what's the region again because I usually call it the Washington area, but it is the name that you call it, Mr. Gun.
U.S. East Coast.
U.S. East Coast, yes. U.S. East Coast, yes. He is the representative for ZANU-PF in the U.S. East Coast region. And tonight we are discussing about the crisis back home and how Zimbabweans in the diaspora can help with, well, finance especially, because we know we send money back home. People send money. The remittances last year, I think over $1 billion was realized from Zimbabweans in the diaspora. But there's one guy I spoke with who is saying, what if every Zimbabwean out of over 5 million Zimbabweans in the diaspora could maybe just contribute $1 a month? How much will the country realize? Your thoughts, Mr. Guni?
I absolutely agree with that suggestion. In fact, it's an idea that we started discussing amongst our membership here in the United States as ZANU-PF and our friends of Zimbabwe. We do recognize the power of the diaspora. In other words, we have quite some leverage in the sense that to a large extent, we have power of the purse. Because we have the greenback or we have foreign currency needed in Zimbabwe. So it will be very prudent for us in the diaspora to even form a company for Zimbabweans in the diaspora to undertake critical projects in Zimbabwe that will help the nation, regardless of political affiliation, regardless of our political differences. For instance, we could raise $500 million a year or even in 6 months as diasporans and start constructing solar power plants in Zimbabwe that are energy efficient, that is green energy. We can power Zimbabwe by ourselves as diasporans, regardless of our political differences. And if we have enough energy in Zimbabwe, that will trickle down to a functioning industrial capacity of Zimbabwe and put Zimbabweans at work and start producing goods and services that we can export and continue to earn foreign currency. That's how our nation can develop. This idea that every day people are fighting each other, people are shouting at each other, people are confronting each other, both in life circumstances and on social media, without doing anything tangible to propel Zimbabwe ahead, is not helpful and it's not going to get us anywhere. I think it's high time us as Zimbabweans in the diaspora think of the importance of rebuilding our nation. No one, and I repeat, no one will ever come from outside and develop Zimbabwe for us. No country has ever been developed by external support. All countries that have developed themselves, talk of Singapore, talk of Malaysia, talk of China, they did it from within by people who are committed to the development of their nation, by people who put patriotism and prosperity of their people ahead of anything else. And it's high time for Zimbabweans to do the same.
Thank you so much, Mr. Gwini. And Chris, before I hand over to you the mic, let me just read some messages from our viewers and listeners on Shona Facebook page. We have Mkoma Taurai Mudekunye, who says, evening all fellow Zimbabweans around the world. Desmond Mabande, good evening, VOA family. Well, we have another caller on the phone. Before I continue, let me just bring in the caller. Hello? Hello? Hey, Magadi Baba.
Tiriko Magadi Zenyo Junga.
Ndirumpenyu, ndokumbira mungo dzoro, zvishoma volume re radio.
Ora, ndapinchiza zvokupinchiza kuti
ndikutire kwanza. Eh, makadzima vari mumba, vachanzwa regai titaure.
Right.
Ndiani avo?
Ndiri pana pande. Ndiwa chigocha Elfas, muno musati afika muRimpopo.
Chigocha Elfas.
Yes.
De pindai nyi muchirongwa mukoma.
Munoziva nyaya yeZimbabwe inoshungurudza. Zvese zviri kutaurwa munzanzi tingaburitse mari tinenge tiri tinhu takanaka kana patinge paine hurumende yakanaka. Zvino tese tiri kuzviona kuti matsotsi handiti. Saka zvechokwadi here tingave nesimba here ratinofunga kunge tiinaro rekuti tingaunganidze mari toisa pamusoro pematsotsi. Right, iwo musoro waizi kuratidzira wachinyatsoziva zvavo muhana dzavo kuti vari kunyepa nekuti vanhu vakuru raika pakaenda mari yakaita 4 million. Handiti imari yakawanda chaizvo ndinogona kushanda zvinhu zvakawanda iyoyo. Handiti ka saka nyaya iripo ndekuti tingangotaura zvenu tongotaura zvenu tichingonakidzwa nokuteerera Studio 7 kudarodaro ichangoita talk shop asi vanhu vari kufa. Saka nyaya iripo chaizvo ndirekuti tese ngatibate chisungo chimwe chete naiwo mazano kubva kumazano haichatombodikani kuba it was a mistake kubvira kwekutanga. Pane imwe nyaya inotishungurudza chaizvo kunzi kunyikiri I was doing form 3 in Bulawayo muaaruwanwachiurayiwa kumadevetland kuyauka zvinhu zvisingaitichaizvo chindada kutanga kuona nhasi kana ndakatarisa masuro zvezvo zvainishungurudza ndaika wanhu waya wainzi madjs who were less than 10 panhamba yavo naika gaibusu gwatela 1 2 3 4 naika wakazokonzeresa kuufiwa kufaura vanhu 20,000 kweku vanhu vakatoplantiwa nezanu pf yacho waine chinango chekuda kupungura vanhu vekumatembereland kubusungu kakhulu yazi kubusungu kakhulu kuzvisi kuti kakhulu kuna loko
endererai mberi nendevele baba tsanangurai
umbuso into mhlawumbe umbuso nje kaya into kuthiwa nguhulumente uhulumente ezimbabwe akekho ngamatsotsi zonke siyakubona so singayekela ukuvusa amaqanda straight nangundoda lo sesouth sudan lo enamncoma engamncomayo lenila ngayikhuluma ukuthi abantu abatelefoni esitambo nabo njengomthetho kwakwenza ilife abasakazizeteni bathanda bamisa bathi no hayi singakhulumi njalo hayi singakhulumi njalo sokuvele sokunjalo sesifike sesifike khona lapha ezingendo nalelo ngokuba lokho sithi hey kuzalunga 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 thina siloko sibona ukuthi awungeke kuzokulunga awusindi ngalutho yazi ungathi ngabantwana abancane when I think of this information ukuthi Zimbabwe is second ngokufunda ngemfundo after Tunisia but we are politically illiterate andene zabe kacha uwanda chedezo kumusha unnecessarily so kuna manje sinceda abantu abasemakhaya but abantu basemakhaya kona kaba yibasindezelayo futhi ngokuvotela imzani kona leyo kwenza kuwena ukuthi bayinceda ndisizofuna ukukungeda it's so painful man.
Ye manje mnumzana wena unxa ukhangele ukhuluma ngendaba zesibhamu lapha kodwa ukhetho lukhona phela yindlela esetshenziswa umhlaba wonke.
Bakithi 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 ukhetho 2000 laphana kuze kuzobula abantu abaningi laphana umntu akhona ama-short sleeve long sleeve laphana athi NDC yayiwinile. Base wasekabuza uSandile wathi no kunokuthi ukhethise abathethi uthi ukhethise izwe lezi kungangcono ngizimele eceleni konke lokhu kuya sibona ukuthi i-NDC kudala mamalations lawa wadyed umanaba umanaba wayedele umuntu ofanele ashiya ngama-pension plan 100 or many times selapho umanaba lapha asesibuyele kuvideo naleyana yele leyana ilanga laphana abaqeda uku-announce lapho ukuthi gumba lapho ukuthi khona sokuzamphiwa baqhakeza izandla laphana abantu wawombona lapho u-referee lapha officiate i-Dynamo ne-Highlanders lapha sokuthiwa i-Highlanders liwinile ngempela inqobile i-China nge-3 goals i-referee sekechathi ukuqhakeza izandla uze litshele ukuthini kona lokho. It happened in life when these people were looking. And I look at what happened in Toro, and I want to strike and I isn't it because it's in the year that I feel like I'm cool. The same thing is that I'm going to go to the other side.
Hayi, kuyozwakala isibongile kakhulu mnumzane.
Yazi ishize ngibufunga kakhulu ngelizwe leliyana manje. Ngiyabonga TV, ngiyabonga Bhuku, ngiyabonga Thwelefende. Ngiyabonga sikuru wanjongana ndithi.
Thank you so much. Asi makamadzokera zvenyu mumba muteerere pa radio nokuti hakumbopawa vaguni mukana wekuti vakupindurei.
Ah, wana guni. Wana guru wanenge wachinyatsozvirwa kuti vari kunyepa chaizvo chita zvomutamba neupenyu hwevanhu.
Vaguni.
Kufa wakumana vanhu vari kutambudzika. Tarisa munhu ari kumamisha. Tarina hano kuti mwana chaiwa kuti mwana izwe lungodya manzi mari woendeke dziri kufamba nevarume hadzi waenzani hazvina simosa.
Aiwa maita basa, thank you so much mukoma Elfaster. Nisi guni ndofunga munogona kupindura zvataurwa namukoma Elfaster. Hanzi it's a good idea yekuti vanhu vaunganidze mari but a problem iri pa accountability apo.
Ndo pavari kurasika pfungwa ndatanga ndichinyatsotaura zvakanaka kuti ngatimbosiyai zvemapato enyika ezvematongerwo enyika titarise kuti sevana veZimbabwe chii chatingaite kusimudzira nyika yedu uye pazuva ranhasi sezvamatiparura mukutaura nyaya ino tiri kutaura kuti chii chingaitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika hatisi kutaura kuti politics dzemunyika political party yakati kana kuti bato rakati kana kuti zvakaitika 1980-1983 hatiso zvatiri kutaura panyaya yanhasi tiri kutarisa kuti sevana veZimbabwe sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika chii chatingaita kusimudzira nyika yedu. Saka regezai ndidzokerere ndichiti wongu munyika mune corruption, wongu munyika mune huori, hapana ari kusuggesta kuno kudhaisipora kuti ngatiisei mari mumaoko evanhu vane huori. Aiwa, tiri kuti isusu vari kunze ngatichibatanai nekuti taona tatembenuka we have been enlightened by living in other countries dzakabudirira kuti ngatishandisei ruzivo irworwo. Let's use that knowledge, that intellectual capacity, that technical know-how yatiri kuwana kunze kwedzinyika uku tibatane pamwe chete. Let's form our own entities, let's form our own companies, let's create business and industry for Zimbabwe, bypassing the political ties, bypassing vezvematongerwo enyika vanoti iri bato rakati iri bato rakati. Let's bypass all these differences and work for the development of Zimbabwe. I'm telling you, look at history ye Singapore, look at history ye Malaysia, look at history ye China. 25 years ago, China was a coming up developing country. Today, it's the second largest economy in the world. Because yakazviitira zvinhu zvayo, hakuna vanhu vanozombofa vakauya vakanyika yenyu inini muripo. Izvo kusera muchisoropodzana. This idea of just criticizing each other without coming up with any constructive solutions is pointless and it's useless. We are going to be complaining until dogs come home. What is critical is for us to say, okay, what solutions can we come up together as Zimbabweans? And let's practice them. Let's show them that it can be done by actually doing something.
Mm-hmm. So, Dr. Goni, according to the caller there, what can be done to assure and reassure Zimbabweans that the money that they are contributing, if a fund was to be set aside, what is there to assure the people that the money is not going to be used to buy button sticks and tear gas?
Oh, that's very clear, Comrade Gandhi.
Mm-hmm.
We are not suggesting sending money to the government of Zimbabwe. We are not suggesting that.
Mm-hmm.
Neither are we suggesting to send money to non-governmental organizations. We are suggesting forming up companies that can be registered legally in Zimbabwe and start operating in Zimbabwe. We have people that have left the diaspora that are in Zimbabwe. We have people today that are willing to relocate to Zimbabwe as long as they are assured that they can actually participate in the development of our country. Okay, so what we are suggesting is coming up with alliances, coming up with the corporations, coming up with companies that can go into Zimbabwe and start business across the industrial capacity of Zimbabwe. It could be mining, it could be energy, like the example I gave of building solar plants. We can build 10 solar plants in our 10 provinces and power the entire of Zimbabwe. We can even export energy to other countries if we are united. Zimbabwe has the 60% solar penetration. Okay? In Zimbabwe, you have 361 days access to free energy as well, solar. We can do that. You don't need ZANU-PF, you don't need MDC, you don't need any other political party to do that. You just need people who are focused on doing business for the good of our country and for the future of our generations that are still to come.
Hmm. Tapanzwa vaguni batai makadaro mchimbofema timbonzwa kune vatereri tine vamwe vanyora pashwa na Facebook page yedu comments dzavo hanzina se Cliffy ba Ashton Simbini maonero angu ndeyekuti ngatichitosiya varipo vatonge havo vachirega kukakatira na nyika pamwe zvingaita nani cause zvekuva bvisa chaizvo zvinonetsa ende zvotowedzera kutambure kungonyepera kuti hatizvidi ngazviende but hapana chavari kuona apa. Ndimukoma Ashton Simbini. Regai tinzwe tine muteereri ari parunhare. Hello? 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 Ndofunga nhare yavo iri kunetsa. Muri kutinzwa here? Nhare yenyu inenge iri kunetsa iyi. I think we are having a bad connection there.
Yeah, yes, looks like. Mm. Yeah, anyway, Junga, abalaleli bethu kuti bathini. Silo Clemens Mzola Dube uthi yena, good evening, msakazi kaZulu. Hayi, siyabonga. Dube, Dube, Mthembo, siyabonga kakhulu. Sizoba lo sikhumbuzo mlalazi uthi yena, that's the truth, Mr. Frank. Inyoka le ethiwa yiZimbabwe kumele ihlube ikhasi. Our leaders, please go to Rwanda and learn something. Sesiba uLawrence Siziba yenuthi there is no bank system. Imali iyafika ngapi? The environment in Zimbabwe is not conducive. uLawrence Siziba pinde njalo ethi conducive environment first and this is done by the government. Ukhethiwe Ncube uthi iZANU-PF ngeke ivume lokho Mr. Guni iyangena ngebackdoor kuphela intshontshe imali. Yes, jonga those are our listeners.
UNdebele page and we let me continue with some of our listeners on the Shona page. We have Mkoma Edwin Mafa and chiri kunetsa ZANU-PF iri kuuraya zvinhu. Then Mkoma Elder Piri vangoisa namba dzavo handifonerei. Zvimwe chete tina Mkoma Ashley Nyanyiwa. Solution kubvisa ZANU, forget manganye, Hanzi warukufunza na utano na mkoma Richard Supiri. Hanzi irisei kwekwe iwe mkoma Richard Supiri vapindura. Hanzi kwekwe iri bo wangu urisei iwe. Then ivoni china matono ze nyika isimu zirike as long as NPF ichiripo. Then be mash. Hanzi kuo nyika yacho irikumbo uraiwa nani in the first place. Shamuru kutawura kuti we should build Zimbabwe. Ile gaitins kweti nemumwe wevadare wedu. Tina Dr. Victor Chimutu. Chisora che Zimbabwe chiriku nowe wapinda mchirongwa. Toga mchira mchirongwa Dr. Chimutu.
Kaone kuwa kukuya pa chirongwa.
Aiwa tinotenda. Mashika tichikurukura tinemumwe mudara report na Wafrank Guni. Nengwe Zanu PF warimuno Washington DC. Then yo tinema tere ili wangawa mboti taure wawiri watatu asinye ya tiri kutaura ndiyo yekuti matambuziko ziku Zimbabwe matambuziko ziku waruku ramba achuwe zira nyika ichiramba ichidzika ichidzika umatope zhiyo zhinga hitu kwa ni wanawe Zimbabwe waruku nze kubatsira matambuziko ziku iwayo tunona uti zipatara ya zuna harusi kushanda wanachiremba wari pakurangwa mabasa varairizi watanga wakusenda umabasa wachita wanamarizo kufambisa tanzuko washandu wa urumende wachida rosha kate kuta wachia kwanisa kuramba washenda umabasa zvakureva kuti zvinhu zvirikuramba zvichingoondomoka mitengo yezvinhu irikungokwira miura ina kwairi kuenda asi vari kunze tinoziva kuti magana muchibatsira nemaremitenzi mari dzamunotumira kumusha zvinhu zvimwe zvamungaita pamusoro pezvo
chokwadi chiripo ndizvozvo sekutsanangudza kwaita kuti isu tiri kunze vari kudiaspora tiri kubata basa guru kwazvo kuti nyika itorambe iri pairi iko zvino kumira kwakaita Zimbabwe economy yeZimbabwe kunda kwemaremittances hakuna yainonzi foreign direct investments hakuna mari iri kupinda kuZimbabwe hakuna mainvestor ari kuendesa mari mari dzese dzaitaurwa dziya macampaigns kana kuti nehurumende yeZanu PF kuti kune vanhu vari kuda kuuya kune mabusiness hakuna zvose izvozvo kwai aingova manyautsa mukano chinoita ndechekuti vana veZimbabwe vari muZimbabwe nevari kunze kweZimbabwe vese vane chido chekuwaka nekusumudzira nyika asi dambudziko ratinaro kuZimbabwe idambudziko releadership utungamiri to be more specific tine dambudziko repolitical leadership ndo panonetsa vazvizwara zvemuZimbabwe hazvisi kuwana mikana hazvisi kupiwa mikana yekuti zvikwanise kubatsiridza kana kuti mazano awo anzwikwewo pakufamba kungaita nyika pangava pane zvematongerwo enyika zvingava izvozvo zvine economy nekuti zvese zvakangobata zvinongova chinhu chimwe chete ndokupa somuenzaniso iko zvino tiri kutaura kuti wediaspora vangabatsire sei tagara tichibatsira asi tinoziva tose kuti vana vevanhu vari vemazimbabwe vari kudiaspora havana marights hatikwanise kuvhota hatitenderwe kuvhota kusarudza vatungamiri vanhu vatingada kuti vatungamire nyika vanoendesa nyika mberi asi tinotarisirwa zvakare kuti kwanzi tibatsire kana kuti tiuye nemazano kuti tisimudzire nyika so ipapo panoratidza kuti utungamiri hwedu it's either vasiri genuine because they want vanhu vari mudiaspora kuti waparticipate kubuilda economy yenyika asi havadi kuti waparticipate pamapolitical decisions so ndo zvimwe zvinhu zvinoita kuti pasava nokubatsira pamwe chete so my point in simple terms ndeyekuti hurumende yeZanu PF inofanirwa kuita genuine kuengage madiasporians kutanga nenyaya yekuwapa mapolitical rights
aiwa tinotenda zvikuru Dr. Chimutu regai tirwe kuna vaguni varipo vakateerera vaguni manzwa zvataurwa na Dr. Chimutu
vataura mashoko akanaka achimuti regai ndivatsigire ndichiti pamwe vanenge vakati sarirei kumashure maererano neurongwa hurumende hwemaraiti avari kutaurayo kutaura kwatiri kuita iye zvino izvi hurumende yeZimbabwe iri kugadzirira kuti itume madelegations kunze kwenyika nekune dzimwe nyika kunotsvakurudza kana kuti kuti vanoita understudy and research kuti dzimwe nyika dzinoita kuti vana kuzvizvarwa zvadzo dzibvote dziri kunze kwenyika zvinofambiswa sei asi inyaya zvayo yandangoti ndipindure kuti vateereri nevamwe vanga vasingazive vazive kuti pane garanti yekuti maelections a 2023 mazimbabwens ari kudiaspora vachava nekodzero yekuvhota zvatotanga kuti vanga vasina mapepa ekufambisa mapasipoti kana vana veZimbabwe vakazvarwa kunze kwenyika vakutanga kugadzirirwa mapepa okuzvarwa mabirth certificates zvimwechete nemapassport asi rega dai dzoke munyaya iri mudariro vati iwo munyika environment haina kukwira zvakanaka regedzai nditaure ndichiti basa rehurumende nderekugadzira inonzi pachirungu enabling environment kana kuti kugadzira hwaro hwekuti mabhizinesi aite basa hwaro hunotsigirwa nezvinhu zvingaite zviviri kana zvitatu chekutanga mitemo inoita kuti vemabhizinesi vaite basa ravo mune zvakanaka vachiwanawo chouriri mumabasa vanenge vachiita mitemo iyoyo mizhinji yacho yatopera kuvandudzwa munyika yedu muzimbabwe kechipiri pane nyaya yemabhanga yataurwa nevamwe wongu nyaya yemabhanga yedu inoda kuti munyika medu munoda kuti muve ne consistence yenyaya yemafambisirwo yemari tinoda police consistence nefitop consistence kuitira kuti vanenge vachiita mabhizinesi vanoda kuita mabhizinesi vasatya kuti ndikanodyara mari yangu munyika yezimbabwe mangwana handizozivi kuti ndinomuka yakunzi yachinja here kana kuti haisisiriyo kana kuti ngaramidze kushandisa mari yangu izvozvo izvo zvinoti kugadziriswa nehurumende yedu yechezimbabwe asi tiri pamberi ndechekuti hama dzadiwa kutaura kwega hakuna chakunomutsa tinoita kuti zvinhu zvishanduke kuita something pane vamwe vamenshena nyaya yerwanda rwanda haisi kudhevheropa nenyika dziri kunze rwanda iri kudhevheropa nekuti hongu pane leadership vision iri munyika imomo asi zvizvarwa zvemurwanda zvakabatana kuti ngativakei rwanda havasi kukwerana vachipikisana vachitukana pasocial media havasi kuenda kune dzimwe nyika vachiti isaizi rango zveupfumi panyika yedu kusvika tapindawo papolitics handizvo zvinoita kuti nyika yedu ivakike inini sezvamataura vakandemiri hongu ndinotungamira ZANU PF kunoku asi chandinoisa pamberi izimbabwe nekuti ndine hama dziri muzimbabwe chatinoda kuti zimbabwe ibudirire ZANU PF ibato revanhu vamwe vati hurumende inofanira kuda hurumende vanhu zvinodiwa nevanhu ndo zvinofanira kuitwa isu seZANU PF we are very conscious of the fact yekuti tikasaita zvido zvevanhu hakuna kwatinoenda saka tiri kuteerera zviri kutaurwa nevanhu asi tiri kuti ava vanokwanisa vane rukwanisiro kunyanyanyanya vana vezimbabwe vari kudiaspora sezvataurwa nembi yangu vari kubritain apo kuti aiwaka wongu isi ndisi tiri kutoita kuti economy kana kuti upfumi hwenyika hurambe hwakamira nekuti ndisi tiri kuisa injection yeforeign currency ndisi tiri kuisa mari yekunze iri kuita kuti mavhiri enyika arambe achitenderera zvino tine simba kairoro ngatishandisei simba iroro adikani kuti tivake upfumi hwedu tibatane hazvina basa kuti iwe neni togona tine maonero akasiyana pane zvematongerwo enyika ngationerei maonero mamwe chete ekuti ngatiende kubhuruwa yatinosimudza merin kambani yedu yatinoziva kuti yaigadzira matauro nemachira ngatiendei tinomutsa jet whitehead ngatiendei tinomutsa kambani yedu inogadzira mataira kubhuruwayo ngatiendei tione kuti avm muzimbabwe yamuka yakugadzira mabhazi ngatiendei tinoona kuti uyevhu yamuka titange kugadzira motikari dzedimomo tichiita maassembly imomo tine migodhi yakawanda wanda ngatibatanei tiite migodhi yedu tiri vana vezimbabwe vari kunze kwenyika tichizviitira let me repeat again let me make it very clear we are not asking kuti isai mari muhurumende we are not asking kuti isai mari kune zvematongerwo enyika we are simply saying let us unite to rebuild our country we can do it it does not require a lot of money like
thank you
suggested.
Thank you so much
3 million Zimbabweans and $1 per month that's a lot of money
thank you aguni maita basa rambai muri parunhare tine muteereri hello
hello
yeah ndiani hawo
ndini mukoma hustler
mukoma hustler makadiko mukoma wangu
no ndiri pangu makadi henyu
aiwa tiri wapenyu zviri kuhustlika here nekupisa kwatanzwa uku
kunoku zvinenge zviri kufambika vanhu vachanenge vakati rongekei
muri South Africa handiti
no ene ndiri kuBotswana
muri kuBotswana okay tipe ivo pfungwa dzenyu ndii muri kuona zvakarongeka zvingatakurika sei zvikanorongekawo muzimbabwe
ya okay paita dambudziko apa rekuti vamuguni what is not being you know addressing is kuti at the end of the day pane inonzi ease of doing business is it ease of doing business inoreva kuti ukatanga business rako kubva kubva ku apply business proposal and everything zvinotora ngo yakadii right wakuda kuita business business rako rinofamba sei right now ukada kuti tiite mari crowdfunding or whatever mario haingobva kuna muguni ichienda ku project that money is to go through the central bank and this ku central bank kuri kutambwa seja you know people are doing zvinhu haphazard so at the end of the day apana chinhu chinofamba as long as vanhu paine the current leadership because at the end of the day chido chiripo rudo rwenyika ruripo but mario ichaenda kuzimbabwe yaenda kuzimbabwe zvozodii right now as nezvi kune mari iri kuuya nyowani pane zvakazodaiso zvikazodaiso you know because at the end of the day vanhu akaisa mari yacho kuzimbabwe we still need mari yekuti inge chigenerata mari that's an investment isn't it as business people we invest so that tinozowana chauviri from the investment now iwewo kana wazoita investment waita blindness yekuti iwo uda kupa kitsi kuti kuchengetere mbeva honestly that's stupidity as long as tikutongwa nekitsi asiri mbeva there's no way we are going to survive so you know what apana nyandu atikutaura ezvinezvi itori nyaya feja feja kuti if you are that stupid ndotonga nomise mari yako
ipapaisis
why even the foreigners are not putting their money there isusu mari yedu tikutongoendesa direct kuhama dzedu you know but even ukada kutanga project yekuti ndaita masolar panels how are you paid mari yemasolar panels ako how are you paid for this and that you know it goes back to governments and it goes back to you know the basics the good business you know uri kuita say you can't light up a fire on a bio and expect to float you know so as long as we address those apana kwatikuende and tikufurirana and tida kutorerana mari.
Thank you so much. Maita basa mkoma hustler. Regai tinzwe Dr. Chimutu. Dr. Chimutu, your take on what mkoma hustler just said. Hello, Dr. Chimutu.
Sila, ichoko adikuti environment iri munyika yedu. It's not encouraging kuti vanhu wakwanise kuisa mari dzavo. And tinodzoka pa issue Zimbabwe tinongodzoka pa political leadership. Awa mudare ari ku United States awa munhu ari very optimistic kana kuti anoda kuonawo kuti nyika irambe ichienda zvakanaka sekuona kwese kwatinoita asi pane mamwe madivi awasi kuda kutarisa kuti tibvumirane kuti chii chamisa kuti nyika iende mberi chokutanga ngatitarisei pauya vamunangagwa ichinzi new dispensation zvichida kurewa izvo kuti kwanzi pachawe nekuitwa kana muono wakasiyana tine macases maissues akaitika iko zvino tinoita problem nyaya dzemaridzo mukaenda kunana 40th street kuya uko mari dziri kuchinjwa ikoko ukaenda mangwana chaiko mari yaunoona ichichinjwa ikoko imari iri kubva kureserve bank isati yavhurwa okay so these people are with a black market vari kuwana manotes directly from the reserve bank saka kana tine hurumende kana tine minister of finance kana tine governor kana vamunangagwa varipo hatingataurirwe kuti kwanzi hanzi black market iri kuitwa nesu tiri kungotumirwa $2 $3 ekubhadharira vana vanana mai vari kurwara kumusha kana kuti kubhadharira vana school fees zvinoreva izvo kuti there is an organized syndicate iyoyo iri connected yavanoziva vamunangagwa vanoiziva vari muhurumende vanoiziva iyoyo tichitiri pasemu nyaya yatiri kutaura iyoyo spartan investments yakabva kumiswa yakambobatwa mazuva adarika ayo ichinzi maservices ayanoda kutariswa zviri pachena zvinozivikana zvakataurwa zvikanyorwa mumapepa zvinozivikana kuti one of the directors kana kuti varidzi vacho atori mwana wamunangagwa so ndo dambudziko ratinoita kuzimbabwe kuti corruption iri kuitika ndo iri kuita kuti nyika isaende mberi ndo inoita kuti mainvestors asaite confidence ndo inoita kuti isu vana vezimbabwe kunyange tichida kubatsira kana kusumudzira tinokupesera takutumira mari dzeshuga nedzezvichipatara because handingaendi kunoita investment ndine shamwari yangu anaita zvekurima. Okay? Ndo zvirikutaurwa naku ndingazi ngatiite ikusumudzira nyika. Achiita zvekurima anorima munda wazara wakazara macabbage. 2 weeks arikutadza kukudiridza munda nekuti hakuna magetsi. Ari kufonera vanhu vekuzesa, zesa irikutaura kuti we are incapacitated. Hatikwanise kuya kugadzirisa nyaya yemagetsi. Right. Zesa tinoziva kuti ma leaders iwawo, ma ministers iwawo ese ndo vano they all zesa mari svinu. Okay? So unoona kuti ma problems edu ese they come back kunyaya yechi, kunyaya ye leadership. Hmm. Sakunda, Sakunda Holdings, ya Sakunda Holdings yakabva kupiwa $3 billion yakanzi iende ku Command Agriculture. Hapana paper trail anything chinoratidza kuti nariyo yakaenda kupi, yakashanda kupi kana kuti yakaperera kupi. Okay. Iyi haizviri mari shoma yatiri kutaura.
Yeah.
Ende hatisi kutombotaura zvema $2 atiri kutaura. I $3 billion iri generated already muikonomi iri kuvanisha.
Ndobva kubatai muromo Dr. Chimoto, tingotambira mumwe mudare wedu apinda muchirongwa izvozvi tina vainnocent Ndivali. Titambirirei vaenzi Chris.
Yebo mnumzana Ndivali.
Yebo Chris, kunjani?
Hai, siyaphila, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye mnumzana, sesibambela pha indaba ezitshiyeneyo kodwa zonke zigxile ekuthini abantwana beZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bengaphathisa njani ilizwe leZimbabwe phakathi kodubo olukhona. Bakhona abanye asebephi amacebo atshiyeneyo, ukhona othi yena kungakhitshwa omunye lomunye akhiphe idola, sibaningi. More than $5 million ingatholakala lapho. Ye, wena ubona njani kuyini kahle kahle ukungaphathisa ilizwe leZimbabwe okuvela abantwaneni abaphandle kwelizwe?
Right. Mina ngibonayo ukuthi amaZimbabweans aba dotted all over the world bafuze ukuthi benazelele ukuthi ilizwe abalalo liyiwali and ilizwe lakhona iZimbabwe. So akudingakali ukuthi ngubani okhokhelayo nini owaliphi bandla, kufuze ukuthi ngangomZimbabwe ube lakho ukuthi kukudube sibile enhliziyweni ukuthi lawe ufuna ukubona ilizwe lakho lisiya phambili. Ngoba baningi abanye abavela kwamanye amazwe esibabonayo, amazwe even western ilizwe lakithi, kodwa bayaparticipate kuma-political processes amazwe abo. So mina mbolengani abantwana beZimbabwe kumele bethathe ilizwe labo seriously regardless of ukuthi ngubani ongu-president. I think siduba ngokuthi sicina sikhangela ukuthi kati ubani uzibani uzibani ubani, sesikhohlwa ukuthi ilizwe leliyana ayisilo lizwe leparty A1, ayisiyo lizwe lomuntu oyi-1, ilizwe lethu sonke regardless of where we are. So starting from that point, kufuze ukuthi siparticipate in every level of our country, from the social level, political level, economic level, wonke nje ama levels wonke kusuze ukuthi sibe concerned as Zimbabweans wherever we are. Then yikho kusisa khonapho esithi sibanengi outside the country, kukhona esingakwenza okungatshintsha impilo kagogo oselupane, ugogo osemavuku. Esingakwenza yikho khonoko ukuthi asizameni ukuthi sibe above ama-party politics, sibe ngamaZimbabweans okokuthi akutshintshi lutho weza ngubani ongu-president, kufuze sithathe ilizwe lethu seriously. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi ungathi amaZimbabweans kufuze ebe patriotic, sebecabanga ukuthi wena ukhuluma ilanguage yeZanu-PF. But patriotism has nothing to do with Zanu-PF. Patriotism means ukuthi lapho okhona wena njengomntwana weZimbabwe njengezalwane seZimbabwe zibuze ukuthi kuyini engakwenza okungatshintsha not ukuthi okuyatshintsha into elikhulu okuyatshintsha khonoko okuncane whether uyafaka idola whether uyafaka umbono wakho whether uyasebenzisa ama-skills that you've acquired wherever you are to assist ilizwe lakho wena ngani yikho esingakwenza khonoko.
Mhm. Hayi, yezwakala imbono yakho Sibongile. Ungabamba kancane icingweni lapha sithatha umlaleli. Hello caller. Hello.
Makadi.
Eh, makadi baba.
Ndiri no makadi no ishong.
Ndiyani aba? Hello, ndiyani vati kutaura navo?
Ndiri kutaura na Mavhudza Oliver.
Va Oliver Mavhudza.
Eh.
Muri kupi wa Mavhudza?
Ndiri ku Frankenstein Botswana.
Aiwa pakanaka, titaurirewo zvamunoda kukanda gango iri.
Ndizvo zvochaizvo. Ndaida kubvunza hamu dzangu sekutanga kuna Waguni.
Eh, bvunzai.
Vari kuti iwo tinofanira kuunganidza mari nekuti tiri ku diaspora. Tinogounganidza mari acho tichisa kupi ngo kumusha kwacho hakuna bank.
Tikaisa mu
bengi mari yacho yabva yadyiwa negarwe.
Regai tinzwe vaguni vapindure nekuti tine nguva diki tipe vamwe mukana. Vaguni hanzi pindura yapo. Hello, Mr. Guni.
Vataura vai taura nerini vechindevela. I think Comrade Gandhi should connect us because we have the same ideas, we have the same philosophy of understanding what
vaguni chimbopindura ai vamavhudza hanzi muri kuti mari iunganidzwe ineswa kupi kunyika hakuna mabhanga.
Mabhanga ariko asi kana vachitya mabhanga amuZimbabwe kune chinhu chinonzi offshore account. We can set up a bank account in Botswana, in South Africa, in Mozambique or in any other neighboring country where you are assured kuti mari yako haizomuki ichinzi yava bond yava RTGS. We can do that.
Right. Thank you. Regai tinzwe maita basa vaguni. Eh, vamavhudza 30 seconds.
Tinokutenda ine pfungwa dzenyu dzakadaro. Asi chamunofanira kuziva ndechekuti hakuchisina trust whatsoever nemunhu anonzi wezano PF. Ungawa nemanyanga, ungawa nekutaura kwakadiita bvakure. Tachembera tichingotaurirwa zvinhu zvisingaite.
That is why we are looking for proof now. We are not talking about statements.
We are not talking about statements. Tiri kuda kutonga vanhu vakaita sei kana tichiti tinoda vanhu vedu. Mambotaura kuti muri kuda kuti muri kuda kuzwa vanhu. Vanhu vacho muchituka muchirova. Vanhu vamuri kuda kuda kuti vacho muri kuda kuzotonga ndevacho.
Aiwa maita basa vamavhudza regai tipe vamwe mukana vapindure. Ndofunga panyaya yamataura yechitima iyo. Tinogona kubva tatongoitaurawo nekuti Chris Papa ine vekunze vediaspora vanga vaunganidza mari dzavo vachinzi ndo vaakurevive National Railways of Zimbabwe. Takazonzwa mazuva apera zvichinzi vatorerwa residence.
Vachima.
Aiwa vamavhudza, thank you so much.
Okay baba.
Thank you. So ndaichitaura nyaya yekuti some in the diaspora vanga vakuunganidza mari dzavo kuti vaite takeover National Railways of Zimbabwe. But tinonzwa kuti vakazonzi nehurumende havachakwanisa kunge vachienderera mberi nekuti vatadza kutevera zviga zvimwe zvavanga vakanyorerana. Vamwe vari mudiaspora tonzwawo imi vari parunhare tombonzwa kuna Dr. Chimutu zvamungataurawo pamusoro penyaya idzi.
Chokwadi chiripo ndechekuti vana veZimbabwe tiri vanhu vari patriotic kunyangwe tiri kunze kwenyika. Tinoda nyika yedu.
Ndakakukumbirai Dr. Chimutu mungotaura nerurimi rwechirungu kuitira benefit yavaguni navandivale nevamwe vateereri.
No, what I'm just trying to re-emphasize is that as Zimbabweans we are patriotic. We are people who love their country. regardless where we are. This is why we, even when we are outside of Zimbabwe, we are talking about the issues affecting our country. So we cannot argue about whether the Zimbabweans in the diaspora, they have a heart or they love their country. But the point of the day, even if Mr. Guni doesn't want to acknowledge it, the political leadership is letting the people of Zimbabwe down. There are so many things. Even when the new administration came, the new dispensation, there were so many things that were promised to the people of Zimbabwe. But we still see, you know, abuses of human rights. We still see people being killed during the day in Harare by soldiers. And then you hear people in authority claiming that the people who, you know, who shot people dead are not soldiers, they are some other people. I mean, how can that happen in a country? And at the same time, we are also saying that we want investors to come. We want people in the diaspora to come back and invest money. So I think there are a lot of inconsistencies that are going on. Very, very, you know, nice and language that people, they are talking about, you know, the Mnangagwa's administration, but we don't see action. That's where the problem is. So if you listen to them when they are talking, they are saying very wonderful things. Like Mr. Guni saying, ah, no, don't worry, 2023, the diaspora is going to vote, all this, everything is settled. There's no problem in what they are saying, but the problem is in action and implementation. Mm-hmm. And the people of Zimbabwe and those in the diaspora no longer have trust in the political leadership. And I think if we can acknowledge this as the starting point, this is where we can start our conversations and move forward.
Thank you
For
so much.
For example, okay, just last point.
Uh-huh.
You know, last week there was this march that was called Anti-Sanchez Demo. And the administration in Harare managed to mobilize SADC so that it supports, or you know, or that action. But we have a political crisis. We have a legitimate crisis. But we haven't had Mr. Mnangagwa approaching the leadership of SADC to say, okay, now we have got this issue about our leadership. Can we have people, credible people who will come, you know, to mediate or to talk with different political leaders? Mm. They have their own creature they call Poland.
Thank
and
you.
This is internal in Harare. But when it comes to other issues, they are mobilizing the region. So there's a lot of inconsistency happening, and the problem is political.
Thank you so much, Dr. Shimutura. Memory Parunare, to name Tereri. Hello?
Hello?
Yes, yes. It's Andiani. Mkoma Godwin.
Golden.
Oh, Mkoma Golden. Mkoma Golden, Murukupi.
Yeah.
Cape Town, South Africa. Aiwa, nguwa ndiye nyui mkoma itaezwa muno datinzwe.
Na wili kutaru wapa wachonga ina hawe ushata, but na problem ilipo iwani. Timbe tata sumbira hapa maripa kumbwe, wene kwa msakape kuchi, apana muna achada kutani zete, marita hake kutimbako, nipa msakape kuchi, newano waka wanda, especially kuna Cape Town, parada uzo kira kuniza, kutuwa river eze, nika hedu, animarita havo, but you how can you put money in Nika? You know, you can write a money, how you can have only money, but not a kilo, but a marima thing, but I have to put it up to a marima thing. But I lose a hope, a partner and a hope, in a woman, a song, a pana and a hope night. So today I have a few old moon, tell me what is now gender in the year. Iwe na huyo njina ayo zagare Mr. Chonga.
Yeah.
Na huyo ya ivamu wano kuna wa chitao sinyepira sawa wazawa kuna. No ziwa maitira santiye. Simaa. Nito tote na kutimotara msina kama waka mpa ujira maka rere kira. Asne no mato zona tumigari kwenda kuma uweri. Kwa mkora tiki kati wa wama nangakwa kutuwa chongi kakati. Ika yanda enda kuma uweri za chosi. Ana kuma were kubavu, apana chuo jambo jambo, mira chakula chini ya Amerika mimi, kana chini bonga atarwa wa kuni, chini ya Amerika chakaiswa ufamna kagwati, asina wende mguu wa urai mari, wachi mari, akuna, mama chizawa kita, akuna mmoja muna na kujua, umaja kubavu, amu chora zichowa ruda, apana yangu pata chakwa za sana kubavu, sana kwa sana kubavu, wewe farwa, kupia kubavu, tayari shiro jamu zogra bini za kwetu.
Thank you so much.
My
tabas.
kana nida kwasa kuti tore mari pamagarage pama ATM ayo nema ATM ane mari
Thank you so much, Mkoma Golden. Is Mkoma Golden calling from Cape Town, South Africa. He says he's not comfortable investing in Zimbabwe because of the climate, the banking sector. He says the banking sector is not functional. You can deposit your money, but you cannot take it out.
Mm-hmm.
And also, he's not trusting the government.
Confidence.
No, yes, confidence. Lack of confidence. And
okay.
He threw a question to Mr. Guni. I think we'll give him his last minute after Mr. Ndibali.
Mm-hmm. Yes, Mr. Ndibali, as you can hear, we are fast approaching the end of the show. So, in a nutshell, can you give us your thoughts on this topic that we had tonight on what you think Zimbabweans in the diaspora should do? Yes, you spoke earlier about how they can forget about their differences. But what we have seen is that the Zimbabwean community is so polarized right now. If you are ever to start something, there will be questions asked like which party you belong to, which tribe you come from, which part of the country come, and all that kind of thing. How can you do away with such things to move forward, Mr. Ndivali?
Yeah, I accept that the Zimbabwe that we have today is highly polarized. But what I'll say is that Zimbabweans must look beyond the party lines, far beyond party lines, in the sense that what is prevailing in Zimbabwe is far beyond one political party. Because what we have seen, because some of us, we are political parties that have come in, and we can see from both sides where you have had a situation whereby one political party is running the central government, the other is running the local government. So it is very difficult for anyone to say that what is prevailing is necessarily one-sided. So what I believe is that Zimbabweans must build capacity within communities so as to truly and effectively hold politicians accountable. I think what is lacking is capacity in our communities. And I think what also, what we Zimbabweans must realize is that if we are saying that we're going to adopt the strategy of wait and see, then what happens to your community back in the village, whereby so-and-so has nothing to do with the politics that you are talking about? What about a situation whereby in your community, in your street, the sewage is silly? But I believe that you can do far more than supporting one political party, but looking beyond and actually saying, you know what, we are Zimbabweans. I come from Murewa. From Murewa, this is what I can do in my community.
Mm-hmm.
This is what I can do to advance and protect and assist the poor.
I see. Mr. Ndivali, unfortunately, like I said, we have run out of time. Sorry we didn't catch you on time, but hopefully next time we'll be together for longer. Good night, sir.
Good night.
Thank you so much.
Hey, Waguni Mashoko, enyo pezisera.
Guys, in closing, ladies and gentlemen, Zimbabwe, we can do it. We can come together. We can cross up our political divide, and we can work together. For those who have problems with the leadership and confidence in the banking sector in Zimbabwe, we can have our money parked offshore in South Africa.
Thank you.
In Botswana and so forth, and rebuild Zimbabwe.
Thank you, Waguni. Vaj, Mutuma Shokenyo, please. There are 30 seconds. Hello.
This is for engagement.
Yes, go ahead. Yes, go ahead.
As Zimbabwe, let's continue to have these open spaces for engagement, and let's continue to mobilize.
I like the idea of all the gentlemen, what they are saying, that we are one people and we should speak one language. But we need to emphasize that the political leadership is letting us down.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Victor Chimuntu. That was Dr. Victor Chimuntu from Norway. We also heard from Dr. Frank Guni, who is the ZANU-PF representative in the East Coast of the United States. You also heard from Innocent Ndivali, who was in the United Kingdom. And from here in Washington, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet next time.
And I'm Jonga Kandemiri. Till we meet again tomorrow. Good night.